Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Sandra Mazvita, vanoti vakarasikirwa nemombe gumi nembiri. Amai Mazvita vanoti mombe idzi dzaingobuda masiriri pamwe nemadziwa dzisati dzafa. Amai Mazvita vanoti pakatanga dambudziko iri vakashaya vakavabatsira kuti vavape ruzivo rwekudzivirira chirwere ichi, izvo zvakaita kuti vasare vasina mombe dzekurimisa minda yavo sezvo mwaka wokurima wava pedyo.
Yaingoti makuseni waiona dzichibuda masiriri nemadziwa. Ini pachezvangu ndaive negumi nembiri, asi danga rose rakaparara zvatipa nhamo hombe. Madhimeni acho munharaunda mashoma zvekuti takapindana nedambudziko hombe, nekuti hapana kwataiwana ruzivo rwedziri rwechirwere chacho.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Susan Panganai, vanoti kufa kwakaita zvipfuwo zvavo kwakasiya vari pamhene. Amai Panganai vanoti kunyange hazvo mudunhu ravo makatangwa chirongwa chehurumende chepfumvudza, icho varimi vanoshandisa maoko kudyara mbeu dzavo voshandisa mufudze senzira yekukudza gohwo ravo, havana chivimbo chekuti nzira iyi inobudisa gohwo ravaiwana vachirima nemombe.
Ndaa kunaya bhadza, hapana kana pekutangira. Vanhu vazhinji tave kushushikana, mombe dzakapera kufa. Izvezvi tiri kuitiswa iyo purogiramu yepfumvudza batuno, nekuti hapana paungarime chikafu chinogutsa uchiita zvekutimba nekapadza. Dai hurumende yati hwawo chichemo chedu.
Asi nyanzvi munyaya dzekurima, Muzvare Hazel Setaunyane vanoti chirwere chiri kuuraya mombe ichi chinokonzerwa nezvishambwe, uye mombe dzinenge dzichida kudhibhiswa nguva nenguva.
Chinokwanisa chiri chirwere chinokonzerwa nekusadhibhisa mombe, zvichireva kuti zvona kana mombe dzisingadhibhisi dzobva dzarumwa nezvishambwe, dzobva dzapiwa utachiona wechirwere ichocho. Hurudziro iripo ndekuti varimi ndavadhibhise mombe dzavo.
Resetaunyane vanotiwo nzira yekurima yepfumvudza inzira yakanaka chose, uye varimi ava vanogona kutowana gohwo rakapfuura ravaiwana vachirima nemombe, vachiti nzira iyi ine kwakawanda kwayakaedzwa ikaonekwa kuti inoshanda.
Chirongwa chepfumvudza chinobetsera kuti varimi vakwanise kuwana gohwo rinovabetsera kuti vakwanise kupa mhuri yavo kudya kwakakwana kunokwanisa kusvika gore rese. Chirongwa chepfumvudza chakanakira pakuti izvona tichitarisa mamiriro ekunze edu atiri kurarama pari zvino, tiri kurarama nguva yeclimate change nenhau yemashanduko yaari kuita panze ayo eclimate change, toona kuti izvona mwaka wedu unokwanisa kuita kunonoka kutanga, kana kuti paunotanga mwaka wekunaya mvura, mvura inokwanisa kubva yava shoma. Saka kana varimi vakashandisa nzira yepfumvudza vanokwanisa kukwanisa kukohwa.
Kunyange hazvo uwandu hwemombe dzakafa mudunhu remanikaland husiri kunyatsozivikanwa, nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa gore rapera nemombe dzinodarika mazana mana ezviuru nepamusana pezvirwere, pamwe chete nekushayika kwemvura mumatunhu akawanda munyika. Mumiririri weBuera North mudare reparamende uye vari nhengo yeZANPF vaWilliam Mutomba vakabvuma kuti mombe zhinji dzakafa mudunhu ravo, asi vakati havataure neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima vaAncious Masuka kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi hurumende yakaparura chirongwa chepfumvudza, icho inoti chinofanirwa kubatsira dzimba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.